unozvaka mudzivande makuwa makuwa vanhu vanotaura makuwa zvoti ungondichamisawo handizviti vanhu vazova kupiwa izvozvo
saka imimi hamuna henyu kubuda mubato reMDC
handina kubuda mubato reMDC kuda kana vaona zvimwe zvanyorwa kumweyo kune mamwe maforum esocial media vangavanzwisisika chirungwa ii ndanyora nechikaranga nai itwitter akaunti yangu iyoyo handidi kuti ndirambe zvokwadi mazviro kwazvo ndindanyora
veruzhinji mubato renyu vanoti chinyi nenyaya yokuunza vanokukwidza vanobva kuna mamwe mapato ivo vavo vebato ravo vavanoda varipo
handikwanisi kuti ndingataura ndakamirira alliance nokuti handipfiri mutauriri wealliance
imi muri kuti muri kukontesta kuHarare East muno muchakontesta seMDCT here kana kuti seindependent
isu ngatizive kuti nguva ichasvika vanomenechenhambo taitwa here nai komunity wande
tanga chitikuda nguva yekugadzirira sarudzo ndiyo inokaya yakatotangai
ndizvozvo nguva yekugadzirira ndiyo ino
tinge tichida kunzwisisa kuti alliance zvinhu zvayakatenderana zvakasimba zvakadini
handisati ndaziva final distribution yamasis ealliance
pane zvamanyora paintaneti patwitter account yenyu mati hamudi kuramba muri mubato rinoita zvekurwisana nokurova vamwe mungatiudzawo here kuti bato ramunoreva nderipi
handidi kupinda mukatini zvakanyanyanya nenyaya iyoyo comrade wande ndinangoti vanhu vese vanoziva zvakaitika yazuro kubhoera kuomenka village nyonganyonga yakaitika kuda kupondoka akaitwa kuna vice president muzvari yete kuzanikuse sekretarygeneral vedu honorable Douglas Togarasemonzora zvokuti haini tandakazviona zviitika nekuzvinzwa anenge akarova zvikuru politics dzomusindo hatidzidi
ndosaka
tichinzi
ndipo
democratic change hapinzi movement for violence change ka kana kuti violence change
ndo pano mubvunzo wangu ipapo pagoti kuti sokunza kwatinota vanhu vakaita mirizhongaya ndive MDC saka mimi kana muchiti hamusigona kuita associate neboka reviolence nethagari handiti ndimekungoreva zvemdc yenyu
ndosaka ndiri kuti kumhanya handi kusvika comrade wande ngationei zvichange zviitika mazuva anotevera nokuti zviripo pari zvino ndezvekuti isu tiri kuti kana kuti ini tiri kuti kuna kuti pari zvino ndiri kuzvitaura ndakazvimiririra kuti nditi inini ndinoda kushanda nguva zhinji ndakangotarisa kumashure kuti ndiani ari kunditevera ndiani angaruda kundiponda pose pawasvika uchitukirirwa dzinguva nezvinonyadzisira nevana vadoko doko vamwe vanotova zera revana vangu vanatova vadoko kuvana vangu ndoona sokuti zvinhu zvisina nechimiro nokuti vamwe tiri vanhu vakuru tiri masaimba tee tisingadika unozozvibvunza kuti zvinombodarireiko kuchandashayiwa chiiko kundofireiko